Tinoona danho iroro redanho rakanaka zvikuru kwazvo, nekuti ruzhinji rwese rweZimbabwe vanhu vari kuenda kumabasa vachishanda vaine tarisiro yekuti hurumende ichagona kuvamiririra, ichagona kuchinja ikonomi yenyika kuti nyika ifambirire mberi. Asi kana nyika yatadza kufambira mberi nekuti yatadza kutongo hwayo hwaramba, handioni chiri chinhu chakaipa kuti vashandi vabatane varatire zvinova zvinokwanisa kuita zvimanikidzewo vanenge vari muhurumende kuti vaite mareforms anodiwa, ari necessary kuti nyika ifambirire kuenda mberi.
Asika vasande, hurumende iri kutaura kuti haina cheuviri chekuti inge ichivawedzera mihoro.
Aiwa, zvekunzwisisa izvo itori ine nyaya. Chisinganzwisise manje inzara iri kudzimba kuvashandi ivavava. Chisinganzwisise maschool fees akamirira vanhu ivavava. Munoona maobligations ane the individual person haambofa akachinja nekuti uri muhurumende kana kuti haushandi muhurumende. Vashandi vavo ndo vakatodzvanyirirwa zvikuru kwazvo. Vashandi vavo ndo vari kuona hurumende ichihaya machartered plane, charter ndege for Grace Mugabe kubva kuSingapore for millions of dollars kuuya kurufu rwamai vake. Ndidzo mari dziri kutadza kunge dzichishandiswa zvakanaka izvo zvine hurumende. Kuuya kwakaita utongo hwamunangagwa vakauya vachitiwo vari kupisa vaMugabe nekuti vakatenderedzwa nembavha. Up to now hapana kana mbavha 1 so yatakanzwa yakasungwa. Saka tichiri ngorimo munyaya iyaya yatakadzira tichirwira kudhara iyaya yekuti nyika haisi kutongwa zvakanaka.
Takanzwawo sangano rinomirira vashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions riri kutaurawo kuti vashandi vakande mapadza pasi. Zvinosiya nyika papi izvi?
Vakakanda mapadza pasi zvichatoita kuti zvinhu zvitombomira. Asi kumira kwezvinhu ikoko kuri necessary. Saka vashandi vavo vari kuda kukanda mapadza pasi. Tinotovakurudzira ngatichikandai mapadza pasi tiriramwire gudo racho munda, tione kuti guda charima here munda uyu. Wozi guda rinokuda kuuya kumbodya chete panenge pachifondoka vanhu, ndopanenge achiuya gudo uyauya achiuya achidya chete pachitora maus dollars vachienda kunopfachura nemhuri dzavo. Saka gudo ngatimbomuramwirai munda, ngatimbopai mapadza acho, timboona kuti ngaamborimawo, tione kuti anosvika kupi nazvo.